tida kuti vateri vanyatsokunzwisisa kuti process kana kuti urongwa huri kuitwa nedare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti Congress yakaenzana neparamendi kuZimbabwe. Chiri kuitika apa ndechekuti vari pafirst stage kana kuti padanho rekutanga reimpeachment process.
Chii chinonzi impeachment?
Impeachment tinangoti kubviswa kwemutungamiriri wehurumende, president. Zvichitevedzerwa mutemo, anenge atyora mutemo, pane mhosva dzakatarwa pamutemo wemuno muAmerica kuti kana mutungamiriri wenyika akapara mhosva idzodzo, dare revamiriri vevanhu reCongress rakaenzana neParliament kuZimbabwe rinomutonga romubvisa pachigaro.
Mhosva dzinotariswa paimpeachment apa ndedzipi?
Mhosva idzodzo dzinosanganisira bribery kana kuti kuita zvechioko muhomwe, kuita zvekare mhosva yetreason yokutengesa nyika, kuitawo dzimwe dzinonzi misdemeanor and high crimes, dzimwe mhosva dzemhando yepamusorosoro dzinenge dzaonekwa kuti akanganisa. Ndoda kuti ndijekese zvakare kuti impeachment process inotanga pakuti kana pamukuru wenyika akanenerwa mhosva kana kuti akanzi ane zvaakatadza, dare remakurukota evamiriri vevanhu kana kuti dare reparamendi yekuno Congress rinogara pasi roferefeta. Sezvamunoziva, Congress yekuno ine mapazi maviri, pane dare repasi rinonzi House kana kuti Congress, kuita dare repamusoro rinonzi Senate. Saka kuHouse, dare repasi ndo vanotikana vauya chichemo chokuti pari kutarisirwa kana kuti president ari kunenerwa kuti akatyora mutemo, ndo vanoongorora. Saka zvavari kuita iye zvino izvi inonzi impeachment inquiry.
So makurukota evamiriri vevanhu kana kuti paramendi yekuno inonzi Congress, dare repazasi ndivo vane simba pamutemo, nekuti kana mukuru wenyika pari zvino vaTrump, kana mukuru wenyika wemuno muAmerica akanenerwa mhosva yekuti pane zvaakanganisa kana kuti atyora mutemo, vanoita inonzi impeachment inquiry, kutaura kuti vari kuongorora kuti ichokwadi here kuti akatyora mutemo. Ndo zviri kuitwa iye zvino izvi neCongress. Congress ndo ine masimba iwowo yokuongorora kuti zvataurwa izvi kana zviri kunenerwa mukuru ichokwadi here kuti mukuru wenyika pane zvaakakanganisa. Kana vaona kuti zvechokwadi akakanganisa mutemo, zvinotanga kumakomiti. Kana makomiti iwayo aona kuti zvechokwadi pane zvakakanganiswa, vanoita inonzi recommendation kana kuti vanotura kudare rese reCongress zvino kuti taona kuti mukuru wenyika akakanganisa mhosva iyi neiyi neiyi dzakanyorwa pamutemo, kuti kana akanganisa idzodzo anoitwa impeached. So kana vadaro, zvino dare repasi iroro reCongress vanochigara pasi vovhota. Kana vavhota vanofanira kuvhota nemajority inopfuura 288 votes. Kana vavhota votatamuwana kuti ane mhosva yaakapara, vochitura nyaya iyoyo kudare repamusoro reSenate. Senate ndo inozogara setrial court kana kuti sematongi semajaji, vachiona kuti zvechokwadi ndizvo here zvakaitika izvi. President anozodeedzwa ikoko nemakwita akewo achinzi iwewo unonzi wakapara mhosva yakati yakati yakati, chititaurirawo maonero ako, otaura zvaanotaura. Kana vamuwana aine mhosva, vochivhota ikoko kuSenate. KuSenate ikoko vanofanira kuvhota zvekare ne2/3 majority, kana kuti vanhu vanovhota vanofanira vakawanda zvikuru chaizvo vanonga vachiti tamuwana ane mhosva. Kana zvadaro, president obviswa pachigaro zviri pamutemo.
Idzo mhosva dziri kupomerwa vaTrump ndedzipi?
Nyaya yavakanaye kunangana nayo inyaya yokuti vaTrump vari kunenerwa kuti vakataura nevamwe vanhu vekune dzimwe nyika kunana Ukraine kuti vaferefete mhuri yekwavaJoe Biden, anova munhu wavari kukwikwidzana nawo makwikwi ezvesarudzo zvenyika gore rinouya. Izvozvizvo zvinoenda zvakarerekera kumhosva dzinosanganisa idzodzo idzo the misdemeanors and high crimes. Uye zvakare kune umwe mutemo wemuno muAmerica unoti hakuna munhu wekunze kweAmerica anobvumidzwa kuva nechekuita nesarudzo yemuno. Saka Congress iri kuti zvakaitwa navaTrump kukumbira dzimwe nyika kuti serechetai vamwe vakuru vemuno vavari kukukidzana navo kuti ndione kuti hapana mhosva dzavakapara here. Izvozvo kuita izvozvo kunyange pane mhosva dzakaparwa nevamwe izvi vaakunzi vaTrump vakatsvaga rubatsiro kune dzimwe nyika kuti vagoramba vari pachigaro zvinova kuzvikunze kwemutemo.